anenge achitanga kuita anoti muchirungiwo mainaugural meetings avo committee by committee. Chinangwa chiri chekuti ndopanotanga kunyanya committee iya yatingangoti institutional framework iyo yandinengewo ndiri nhenge imomo, tichiona kuti dialogue inoitwa structure yacho kana kuti chimiro chayo inenge yakamira sei.
Saka tingati here vagutu nhaurirano chaidzo chaidzo dzatotanga kuburikidza nekutanga basa kwemakomiti uku?
Ndinoti vateereri vazive kuti dialogue chaiyo haisati yatanga. Apa tingangoti tiri pamavambo chaiwo, hatisati tanatsokupinda munyaya mumongo. Ndosaka misangano yanhasi iyo iriyo kutanga kuona kuti tagarisana pasi kudarisana veZimbabwe. Nhaurirano idzi dzichatora form kana kuti structure yakaita sei. Ndosaka tichiona pane committee yeinstitutional framework, pane committee yeagenda kuti chichazenge chiri panhaurirano chii, kouyawo committee yetingangoti muchirungu yaconvena kana kuti yetingangoti yesachigaro anezenge ari iye anoita chair dialogue.
Pane mazita here ati akandwawo mudariro kana kuti komiti yekudoma vachatungamira nhaurirano ndo inobuda nemazita iwayo?
Hapasati pawiriranwa kuti konvina achavani. Saka iyo komiti inoona nezvakonvina ndo zvainenge yakudzeya manje kuti konvina watinoda toda konvina akaita sei. Toda konvina wemucheche here? Toda konvina wemubhizinesi here? Toda konvina wemaconstitutional bodies here? Toda retired judge here? Toda former head of state muAfrica here? Kana even outside Africa?
Kune vamwe vari kuti zvese izvi kudzana kwembwa kana pasina bato reMDC. Zvinoreva here kuti bato iri rikazoti rapindawo munhaurirano mune makuputsa zvakare makomiti aya kuti mutange pasi?
Unoona jonga, nhaurirano idzi dzinonzi ndedzemapolitical actors. Saka vose kunyanyanyanya mapolitical actors vaya vakakwikwidza mupresidential election, kana wakokwa ukaramba kuvuya zvakufanana nomutato, ndikakokwa nzuya kumutato wanhingi ndikasaenda handimhosvaba kuti handina kuenda kwandakokwa. Saka vakakokwa vakasauya hazvimisi musangano izvozvo, vakauya tinotopembera kuti vaita zvakanaka. Saka kana pane vaya vanofunga kuti kana tisipo isu hapana musangano uchaitwa, hapana kutaurana kuchaitwa, ndofunga ndakamboshandisa mahuyo kuti zviroto, vacharamba vachirota pozopepuka chitima chatosvika kumagumo kwachinofanga kunge chasvika, vachadya manonoko.